What are you on, some bars?
Tomorrow, tomorrow.
Akatire kandi shande fambe Ndangu akapinda mzangu Akashashiro chini wano uya ne mandire Nemuri akange kange Uzimwe wangararame Aba munzira moneka cheche Saka semuru mereka shinge Akafunga zekuna korokosa Namu ya kaita kuti apare mosha Apa ya ewe nerira Asina kana ya kuchemera Asinga siwa ya kuti kumberi ukosa chana mukarira Mudzimu wakamura sauro wakasvika mudzimu wakazvirarira Mapurisa akamuchikeche keche Faindi paingodiwa 5 chete Uzakaramba kubatana akananga kumaka